brutality during what election violence, all this, whatever.
Remember to connect with us on Facebook and on Twitter at Upfront Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musweche shanu chikunguru 10/2020 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vakasvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu 885 nemusi wechitatu. Kushaikwa kwemari yekuchinja kwave kukonzera kutengeswa kwemari yekuchinja pamusika tema. Banga reReserve Bank of Zimbabwe rabe kudzika mutemo wechimbi-chimbi wekuti mitengo yezvinhu ienderane nemusika wekutengeswa kwemari nebanga iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Enda pamepo bazi rezveutano range risati razivisa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Nezuro huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakakwira kusvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu 885 vafa vari vapfumbamwe. Vanoita zvekuchinja mari mumigwagwa vanonzi vave kuchaja zvikamu gumi kubva muzana padhora rekuAmerica roga roga kana vezvitoro vachida kuwana mari yakachinjika iyo inonzi iri kunetsa kuwana kubva pakatanga vezvitoro ava kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti iri ratove dambudziko sezvo vezvitoro vasiri kuwana mari diki yemadhora nemadhora mashanu ekuAmerica izvo zvave kuita kuti vatsvage chenji kune vanoita zvekuchinja mari mumigwagwa. Kunyange hazvo hurumende isati yabvumidza kushandiswa zvekare munyika kwemari yekuAmerica vezvitoro pamwe nevamagaraji vakawanda vanonzi vape kuda kubhadharwa nemari yekunze iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakuchera.
Ichokwadi kuti ndozvakuitika kuti vanotengesa mari vakuisawo kamari pamusoro kuti vanhu vange vachiwana madhora nema5 dollars, zvikuru sei nekuti haasi kuwanikwa nyore mumusika kana kuti kumapanga. Zvoonekwawo kuti vanotengesa mumasupamaketi vari kunyanya kufarira kutengesa nemari yekunze kwenyika. Ndozvakonzera kuti tingati demand yechange inge ichiwedzera. Asi inini hangu handioni chiri chinhu chakanaka kuti vanotengesa mari ivavo kana kuti vanochinja mari vange vachiita izvozvo zvavari kuita. Ndinofunga kuti zvinongokonzerawo kuti zvinhu zvidhurire vanhu nekuda kweizvozvo.
Chii chanyanyokonzera kuti vasvike pakutengesa chenji?
Chakonzera idemandi yemari yakawanda. Mucharangarira kuti muna April Governor Mangudya vakati ivo vanhu vava kukwanisa kutenga nekutengesa nemaUS dollars. Saka kunyange zvazvo munyika muchiri kushandiswa mabond, muchaona imimi kuti vanhu chero zvitoro zviri ku pamadiscount nemaincentive kana ukashandisa US dollar. Zvireva kuti vanhu vakawanda vakuti vawanawo maUS dollar ndo avada kudini. ndoa wari kuda kutenga kana kutengesa nao nekuti mutengo wacho unoita kunge uri pasi. Saka ndizvo zvakonzera demand change. Tadzokera kunguva yatangatiri yaipiwa vanhu ma credit note nezvitoro. Kunyangwe zvazvo iko zvino isati zvasvika ikoko asi ndonguva yatakudzokera nekuda kweizvozvo izvo.
Tiri kuona kuti izvi zviri kuitika panguva iyo vezvitoro vari kunzi vari kuramba mari yemunyika. Ma2 bond nema5 bond dzinove mari diki dzinokwanisa kushandiswa. Izvi zvinozosiya papi mutengi?
Mapurisa ari kusunga vezvitoro vari kuramba mazim dollars. Nevezvitoro vachona vari kuramba mazim dollars. Hapana ari kunadza. Zvinoomesera vatengi mukupera kwezuva nekuti vatengi ndovanozomanikidzwa kunge dzimwe nguva vachishandisa mari yavanenge vasingadi kana kubhadhara mari iri pamusoro kutenga zvinhu zvavanoda. Saka handioni pane ari kunatsa pakati pavo vari vaviri. Ma-US dollars akadzinga atange kushanda muna April nehurumende. Saka zvese ma-US dollars nemazim dollars imari dzichiri kutenga nekutengeseranwa muno. Mukatarisa muchatoona kuti hurumende yakutotiwo chero manumber plate vanhu ngavabhadhare nema-US dollars. Zvichireva kuti nayo hurumende iri kutodawo ma-US dollars iwawo. Saka harisi danho randinoona rakanaka rekusunga vanhu. Asi rekurambawo mari handione zvichinatsira vatengi nekuti vatengi pakupera kwezuva ndo vanongozongoomeserwa nedanho iroro.
Chii chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri vakuchera?
Chinofanira kuitika ndechekuti panofanira kutauriranwa pakati pehurumende nemabhizinisi. Pane zvino anenge angori mazvake mazvake zvikwari zvamanheru nekuhwandirana kwakawanda kusina pundutso yazviri kuunza zvikuru sei kuvatengi nevagari vemuZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Banga reReserve Bank of Zimbabwe rinoti richadzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument wekuona kuti mitengo yezvinhu munyika iri kuenderana nemusika wekutengeswa kwemari nebhanga iri kana kuti foreign currency auction. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti izvi zvichadopa kuti zvimwe zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro. Ngati nzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Zvatiri kuona zvichiitwa neRBZ kana kuti nehurumende haisi zvitswa. Takambofamba rwendo rwakafanana neiroro. Zvakamboitika makore akafuura. Vakawanda vanoziziva kuti panguva yagono zvese vanoti interventions aya vari kuedza kuisa iyo zvino akamboedzwa kwakamboitika auction.
Pane chakabuda here?
Hatisati taona kuti iyo zvino kuchaita mutsauko here panyaya yekuti vaita auction iyo zvino vachaisa mutemo wokucontrola the prices.
Zvinoshanda here zvekutara mitengo yezvinhu?
Ziviro edu ndeyekuti maprices kana akangokontrolwa zvatinenge chishida kutenga zvinoshayika nguva dzakawanda. Iyo zvino taishaya mari yokutenga sevashandi. Mari yaita shoma zvinhu zvakatozara kumashops. Hatigoni kuzvitenga nenyaya yekuti mitengo yacho yatomhanya kusiya mihoro. Asi tingatanga kuti maproducts aya anokontrola maprices. Zvatiri kuchira ndezvekuti tinogona kuzoshaya zvinhu zvakadaro kumashops.
Ko sei musiri kufara nezviri kuitwa nevashandirwe?
Nenyaya yekuti apajekesi nyaya yekuti vanokwidza sei nyaya yemagudzwa nemaservices iyo muhoro isingakwiri. Vanowana mari yekunze kwenyika vanobvumidzwa kutengesa zvinhu zvavanazvo nemaservices avo. Asi havadi kuti vatibhadhare mari yekunze kwenyika. Saka hatisi kuona kuti zvavari kuedza zvichapedza here dambudziko riripo.
Mungatudza kuti hurukuro dzadzichitwa pasi petripartite negotiating forum kana kuti TNF dzasvika papi chaizvo?
Takasangana kuTNF tasvika masamba achinja. Isusu pataenda kumusangano taenda tine pfungwa yekuti tange tapiwa mandate nevakuru vedu kuti tiongorore kuti atigoni here kuchinja nyaya yemari tinoti pachirungu currency reforms. Asi patasvika kumusangano tawana hurumende yane position yokuti ivo vakatodotora madano ekustabilize currency neauction. Saka vari kufungidzira kuti idano richastabilize local currency. Saka nyaya ye currency reforms kana kuti kuchinja kuti tingashandisa here mari imwe isiri zimdola haisiyo nyaya vanenge vakatarisira kuti ingataurwa iyo zvino.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varairidzi munharaunda yemutoko vari kuti vari kutya kuenda kwavari kushedzwa kuti vazodzidziswa mashandiro avanofanirwa kuita mukudzivirira kutapuriranwa kwecoronavirus pavanovhura zvikoro, vachiti nzvimbo dzavanonzi vaende hadzina kucheneswa. Sachigaro vesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mudunhu remutoko vaWellington Gweshe vanoti nzvimbo idzi hadzina zvikwanisiro zvinodikanwa panounganidzwa vanhu. Vagweshe vati kupamidzira mari mapurisa nemasoja inzira yehurumende yekuedza kurwisanisa varairidzi nevamwe vashandi vari pasi pehurumende. Gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesecondary vaKane Matema havana kudaira nharembozha yavo patavafonera.
Vakamirira varairidzi vekuno kwamutoko veAtuzi, tiri kuona tiri kudeedzwa kumameetings ari kunzi kuda itwa matrainings ekutraina vanhu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro. So tiri kuchema chema nenyaya yekuti matiri kuda kunzi tiitire maworkshop acho hamuna kuiswa zvikwanisiro zvinoita kuti zvinodzivirira varairidzi kubva muchirwere chanetsa checoronavirus. So tiri kutyira kuti isusu uchava mukana wekuti tichange tichikwanisa kunge tichitapurirana chirwere checovid-19 chiri kunetsa ichi. Tiri kukatyamadzwa nekuti hurumende iri kuda kuenderera mberi nekuti zvikoro zvinge zvichivhurwa apo pasina kuiswa zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vana nevarairidzi nevange vashandi vanenge varimo muzvikoro vange vasina vasingakwanisi kunge vachitapuriranwa chirwere ichi. So tiri kuti isusu kuhurumende, hurumende yedu ngaitange yaisa zvikwanisiro zvakakwana, personal protective equipment, tikutarisira kutestwa sevarairidzi vose nevana vose nevamwe vanenge vachishanda vangoriwo muzvikoro zvatinenge tiri.
Vagweshe, vabereki vevana vechikoro ava vari munharaunda mamunoshanda vanoti pane zvavanombotaura kwamurimi sevarairidzi nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro?
Vabereki vari muno mamutoko vanochema chema nenyaya yemamiriro akaita zvinhu nekuti havasi kuudzwa chokwadi. Nyaya yanetsa ndeyekuti hurumende iri kuita kunge iri kunyangira here kana kuti iri kuita kunge hatichanyatsonzwisise, nekuti pari zvino takatarisa vabereki vanenge vachisapotana nevarairidzi vavo. Vabereki vachiti vana vedu ngavatestwe vasati vapinda muzvikoro. Vabereki vachiti vana vedu ngavawaniswe zvikwanisiro zvinoita kuti chirwere chisapararire. Asi tinongoona vachitongomanikidzirwa. Iko zvinezvi takatarisana nenyaya yekuti vabereki ivava vamwe chete ivava vakutonzi vabhadhariswe macovid fees muzvikoro zvakasiyana siyana zviri munharaunda yedu yemamutoko. Saka tiri kuchema nenyaya yekuti dai vahurumende yacho yatomirawo zvekare nevabereki pakuwanisa zvikwanisiro zvose zvinodiwa muchikoro tichitarisana nedenda ratakatarisana naro recovid-19.
Zvino kunetsa here kuti vamwe vanoshanda muhurumende vakaita semasoja vakapamidzwa mari asi imimi varayiridzi musina kupamidzirwa?
Takaona mapurisa nemasoja vakapiwa mari dzakasiyana nesu sevarayiridzi. Vakapiwa ma5000 RTGS zvichiwanikwa ma1250. Zvinova izvo zvatiri kuona senge hurumende yavada kutipesanisa sevashandi vayo. Isusu maticha, manesi nemasoja nemapurisa tiri kupesaniswa kuburikidzwa nenyaya yemuhuro. Hatichazive kuti hurumende ichiri kungoticherechedza sevanhu vamwe chete here kana kuti yatoo nezvimwe zvaya kutobatanidzirawo pakuda kutipesanisa.
Avo vange vari sachigaro vesangano rinomirira varayiridzi vokumaruware Atus mudunhu remutoko vaWellington Gweshe vari parunhare kwamutoko neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti chikwata chevapfumi vanobva kunyika makumi maviri nembiri kana kuti Paris Club chaudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindudze zvematongerwo enyika pamwe chete nezvenyaya dzeupfumi muZimbabwe zvikwereti zvenyika zvisati zvaregererwa. MuChronicle, vasungwa vana nemuchengeti wevasungwa umwe chete paJerry Room Bulawayo vawanikwa vaine chirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko paStudio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa vana Jonga Kandimire nanatanonoka Wande. Inini ndafara ndichinzwa mashoko ari kubuda muna vaKenneth Mutata vachitaura kuti vachagara pasi nemapato anopikisa pamwe chete nebato reZANU-PF. Tinozvigamuchira chaizvo, tinozvifarira. Asi mubvunzo wangu inini chandinoda kutaura pano ndechekuti hongu vafundisi nemabhishopu zvamafunga zvakanaka chaizvo, nokuti nhamo yasviura mwana weZimbabwe. Asi chimwe chete chandinokumbira ndechekuti vafundisi vedu munoziva Bhaibheri, munoverenga Bhaibheri, munonamata Mwari wezvokwadi, Mwari wakasika denga nenyika, yasvika zvino nguva yokuti muchirega kuvanda nomunwe. Chitaurai chokwadi sezvachiri, Zimbabwe isunungurwe. Nokuti takatarisa tese tinoziva chokwadi, hapana asingazivi chokwadi. Asi kuti vanhu kuti titaure chokwadi tinenge tichitya nemunyaya yekushungurudzika, kushungurudzwa kunoitwa vanhu muZimbabwe nenyaya yekumbunyikidzwa nemaadaptions anoitika muZimbabwe. Asi chandinokumbira ndechekuti imimi sevanamati tangai manamata Mwari akutungamirirei, muchitaura chokwadi Mwari ange aineni. Pashaye chinoitika kwamuri mataurira vamunangagwa chokwadi, chinosunungura nyika yose. Takazara nyika dzese kunge hoa kumera munyika dzevanhu kuti tishungurudzwa. Izvozvo tarisai muone South Africa, matruck driver ari kushungurudzwa kuti sei muchidraivha matruck, asi vari kutsvaka kuriritira mhuri dzavo. Saka vafundisi, chandoda kutaura ndechekuti vafundisi, chitauraiwo chokwadi. Ndofunga ndiro zuva renyu rokuti muchitaura chokwadi. Kana magadzika vachamisa naMunangagwa apa, chitaurai chokwadi. Chokwadi ngachichibuda pachena, tarwadziwa. Taurirai vatungamiriri venyika yeZimbabwe chokwadi kuti mhuri dzichai chana pakutonga Zimbabwe ndiani akahwina maelections muna 2018.
Pamusoro wana Hwande nevamwe vose tinomasungo South, hane nhamo dzamai vedu ava mai vachamisa, tinogwadziwa nekuchema kuti chegwa namai vedu kunokumasungo South tiri kuchema dambudziko iroro. Tava kudohlotiza misha yedu chaiko nokushayiwa kuti toita chipi. Kotoni haina mari, izvo zvationera. Hatibatane pamwe chete musi wa31 tikutsirane, nyika dzimwe dzitibetserevo nokuti kutambura kane.
PaStudio 7 apo inendinoitwa Masi, ndiri kubhoera. Ndiri kufara nokuti ndanzwa mumwe mwana weZANU-PF achitaura kuti atendeuka kuda kuenda kuMDC. nokutambira ine maoko maviri huyai nevamwe vose vamaishanda nawakokorodzanai muuye kualliance tinokudai imbwa dzesvonoro dzese kamwe chete tinotenda nekusvonora kwenyu chataakukumbira ndechekuti pa31 July apo tibatane tose vana ezimbabwe tose tiri kunetseka dai tingabatana kupinda mumigwagwa mwari atikomborere mwari achanzwa kuchema kwedu
mwadiri washamarari vose studio 7 tinongodawo kutaura zvishomashoma hapana vemachechi vari kukurudzira kusangana kwevatungamiriri ndichiti zvinhu izvi vakazvitanga pane nguva yareba pamaonero angu nemafungiro angu ivo hapana chikabuda pane zvose zvavakanga vachimboita saka ivo pointi iripo ndavasiyana nekuunganidza vakawanda vanhu avo ngavangotora vamunangagwa navachamisa votaura navo nyika inogona kukwanisa kuenda mberi pane kucharamba vachingotikokorodza vanhu vose zvakangofanana zvavanenge vachingoita hapana kwavari kuti vari kuenda ndatenda zvangu
maswera sei maswera sei ikoko kwamuri vashamarari masvingo muno maita chimurenga chezvara tinongokashamara vana monzora nakupi izvo zvikomi chivanga ari kurufu kwatarufu vanhu vachisvoverera vanoda kuzama kudii vaidzinei kana muchizhowa venyu tii yakamirira tokozani kupi sangirai wakasiya ataura kare ari mupenyu achiti fomai mdc harani timonzura yakambenge iri kwechikwikwidza upuresidendi amire kuti yakazotisaichine unongoda kudya mari vakangopuwa mari nomusangano wezano vari kunyangadza vanhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
mashoko anotevera anobuditsa pamire hurumende yeamerica panyaya dzokumanikidzwa kwevanhu kuita mabasa avasingadi kuita ayo anosanganisira kuita zvepabonde
sechiratidzo chekuti hurumende yeamerica yakazvipira kurwisa kumbunyikidzwa kwevanhu vanonoitiswa mabasa avasingade kune dzimwe nyika bazi rezvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika rakaburitsa gwaro rechimakumi maviri rekumbunyikidzwa kwevanhu vanoendeswa kudzimwe nyika vachinoitiswa mabasa avasingade kana kuti 20th annual trafficking in persons report kana kuti tip report musi wa25 chikumi vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vamike pompeo vakati kumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nyika kunosanganisira kuitiswa mabasa epabonde pamwe nekushanda mamwe mabasa munhu achimanikidzwa uye izvi zviri kuramba zvichiitika pasi rose.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Pane vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu vari kumanikidzwa kuita mabasa avasingade uye vari kuitiswa mabasa epabonde pasi rose. Kudzikisa hunhu hwevanhu zvakadaro hazvitambirwe. Tose takasikwa tiri mufananidzo yaMwari. Mabasa akadai ndeutsinyi.
Gore rapera, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamisa rumwe rubatsiro kudzi hurumende gumi neshanu idzo dziri mugwaro re2019 tip report. Munandira gore rino vaTrump vakati America yakanga yadira mari inoita mazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa kumanikidzwa kwevanhu kuita mabasa epabonde pamwe nemamwe mabasa avanenge vasingade kuita. VaPompeo vakataura pamusoro pemabasa akaitwa neAmerica mukurwisa maitiro akaipa aya sezviri mugwaro re 2020 Chip Report.
22 countries received upgrade this year.
Nyika makumi maviri nembiri dzakasimudzirwa gore rino. 13 dziri nyika dzemusouth saharan africa
from sub-saharan africa.
Gwaro reTip Report rinoburitsawo pachena nyika dzinotsigira kumbunyikidzwa kwevanhu vachinoitiswa mabasa vasingadi idzo dziri pachinhano chechitatu. Nyika idzi dzinosanganisira China, uko kune bato reChinese Communist Party pamwe nemakambani ehurumende, izvo zvinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kushanda munzvimbo dzakashata muurongwa hwenyika iyi hweBelt and Road, uko verudzi rwechiUyghurs nemamwe marudzi madiki echiMuslim vari kumanikidzwa kuita mabasa avasingadi kuita muXinjiang nedzimwe nzvimbo. MuCuba, upfumi hwehurumende yavaCastro hunobva muurongwa hwezveutano. Pane vanhu vekuCuba vanodarika zviuru makumi mashanu vanoshanda munyika dzeutano munyika makumi matanhatu pasi rose. Madhokotera mazhinji ekuCuba ari munyika idzi anoti ari kumanikidzwa kushanda muurongwa uhu. Nyika dzakawanda dzinotambira madhokotera aya kuti ashande munyika idzi, kunyange hazvo zviri pachena kuti vashandi vezveutano ava vanenge vamanikidzwa kunoshanda kunyika idzi, vachibatirwa magwaro avo ekufambisa kusajekeswa kwezvibvumirano zvavo zvekushanda vari kunze kwenyika, uye kubhadharwa kwehurumende yeCuba nenyika idzi asi madhokotera aya asingabhadharwe.
Ayo ange ari mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica panyaya dzekumanikidzwa kwevanhu kuita mabasa avasingadi kuita ayo anosanganisira kuita zvepabonde. South Africa ane mukurumbira Patricia Majalisa, uyo aifarirwa zvikuru muZimbabwe nekuBotswana, uko aigaroenda kunoimba namuchakabu Jane Chanda ashaya. Kunyangwe chikonzero cherufu rwake chisati chanyatsozikanwa, Patricia Majalisa anonzi ange ave nechinguva asinganzwe zvakanaka. Kambo kake akulalwa ziyawa kakamuitisa mukurumbira mukuru muBotswana nemuZimbabwe. Patricia aigora famba kunyika dzakawanda pasi rose achiimba tinoti azorore hake murugare. Kambo kake kamuri kunzwa kanonzi Tembalani. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabata nechirwere checovid-19 munyika nezuro vakasvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu, 885. Kushayikwa kwemari yekuchinja kwaikokonzera kutengeswa kwemari iyi. Banga reReserve Bank of Zimbabwe rave kudzika mutemo wechimbi-chimbi wekuti mitengo yezvinhu ienderane nemusika wekutengeswa kwemari nebhanga iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.